vakange vari panze pedare vaimba vachifara mushure mekunge vanzwa kuti mutongi wedare Justice Thompson Mabhikwa vange vabva machikumbiro chaishen dweni chekuti vabhadhare mari yechibatiso. Justice Mabhikwa vati mushure mekunzwa kubva kugweta raishen dweni pamwe nemuchuchisi vaona zvakakodzera kuti ishen dweni vabhadhare mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora. Muchuchisi wedare vakuda kwashe Jaravaza vange vapikisa kuti ishenduweni vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso vachiti sezvo vatove mujeri vanogona kuzotiza kana dare rikati nyaya yavo inzwikwe vachibva kumba. Asi rimwe remagweta aishenduweni muzvinafundo Welshman Mwewe vati ishenduweni munhu anozivikanwa uye ane chiremera munzvimbo yavo vakatiwo vanoona chikumbiro chavakakwidza kudare chekuti mutongo wavakapiwa usendekwe parutivi chichibudirira zvekuti ishenduweni havana chikonzero chekuti vatize. Justice Mabhikwa vabvumawo kuti havaone chikonzero chekuti ishenduweni vangatiza kana kuchitariswa kuti vakapedza mazamakore anopfuura maviri vachiuya kudare pose pavaidiwa apo nyaya yavo yanzwikwa mudare. Rimwe remagweta aishenduweni vadhumisani Dhuve vati vafara zvikuru kuti ishenduweni vabvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso.
Sounds the right candidate for bail because the matter in my prospects are under on appeal court. She's been granted bail $500 and also an offender report every week to Ntabazina police up to until the matter is finalized.
Ishenduweni vakapiwa mutongo wekugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekupwanya zvivakwa zvepamusha wemumwe murume wemunzvimbo yavo yendava zinduna mudunhu rematevereland north. Vamwe vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nemhosva imwe chete naishenduweni vakanzi vaite community service. Ishenduweni vari kupikisa mudare repamusoro kuwanikwa kwavo vaine mhosva uye mutongo wavakapiwa. Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga ambomhanyisana kwekanguva kadiki nevamwe vanhu vange vari panze pedare vakamirira kunzwa zvabuda mudare. Vanoziva zvaitika vaudza Studio 7 kuti vanhu vanopfuura vaviri vasungwa mushure mekunetsana nemapurisa uku. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Shah.